no Java. Changirauro. Oye, mandue, 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 mandue. Nae, 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 no nae, nae. Mandue, azvidivano yema izvi mandue. Amuzvigone regerai mandue. Munoundurwa mandue. Mandue mazoundurwa mandue. Azvidivano yema izvi mandue. Amuzvigone regerai mandue. Munoundurwa mandue. Mandue mazoundurwa mandue. Mandue munoteerera mire. Mandue ndozvamutori murikuita semaraidza mutori madima bhuguta mabori munyatsoona mandue mandue munoteerera mandue mandue makaganirira mandue mandue makuenderera mandue manyandimbotenderera mandue azvidivano yema izvi mandue amuzvigone regerai mandue munoundurwa mandue mandue mazoundurwa mandue azvidivano yema izvi mandue amuzvigone regerai mandue munoundurwa mandue mandue mazoundurwa mandue kakuda kunzi munogona zvese kuda kunzi munokwana pese kuda kunzi kwese ikako ndiko kwamunako o tibate maoko mandue wangu mubvunzo mandue usingapere manga mauya madya here musatinyepere musanyepedzere mandue musaswedere mandue mandue azvidivano yema izvi mandue amuzvigone regerai mandue munoundurwa mandue mandue mazoundurwa mandue azvidivano yema izvi mandue amuzvigone regerai mandue munoundurwa mandue mandue mazoundurwa mandue mandue munoteerera mire mandue ndozvamutori murikuita semaraidza mutori madima bhuguta mabori mukunyatsoona mandue mandue munoteerera mandue mandue makaganirira mandue mandue makuenderera mandue manyandimbotenderera mandue azvidivano yema izvi mandue amuzvigone regerai mandue munoundurwa mandue mandue mazoundurwa mandue azvidivano yema izvi mandue amuzvigone regerai mandue munoundurwa mandue mandue mazoundurwa mandue kakuda kunzi zvese 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 mandue mandue mikomake azvidivano yema izvi mandue amuzvigone regerai mandue munoundurwa mandue mandue mazoundurwa mandue azvidivano yema izvi mandue.